ndezve chokwadi kuti ndikumirira honorable minister professor Jonathan Moyo and honorable minister Xavier Kasukwere power both ministers members of the political central committee and cabinet ministers vari kuvasuwa pamusana kuti honorable temba muniswa wakasvipisa sarao manyuspepa
asi ivo vamuliswa vati vapindura here kusvika pari zvino
vamuliswa namapepa acho hasati ayawana izvozvo mapepa mutemo unoti anoenda nadeputy sheriff
mungazivi kuti achaendeswa rini
izvozvo handizivi rabasawo radeputy sheriff kana apiwa ndopaanozovawapo
panewo mamwe mapepa akanyora nyaya iyi asi tiri kunzwawo kuti muri kuendesa newsday kumatare zviri kufamba sei sei mamwe ari kusiyiwapa
chokwadi ichocho inini kuti ndakapiwa basa rokuti nditumire masamon nemaminista mairi aya nezuro kuseni pavakasvika vakauya nemapepa including mamwe mapepa atina kuzosuwa vatibva after vatipa mainstructions avo vakabva vati taa kumhanya ndakazotozvionawo afterward inini kuti aika pamapepa vandipapa pane mapepa anokabva mamwe manyuzipepa maviri havasina kundipa mainstructions ekuti ndisuwe ini kubvira nezura handisati ndataura nemaminista mairi aya pamweya vachatoshokekanawo kuti ko indhava ndisina kuita se kuita issue masamons against mamwe iya mamwe mapepa but manyuzipepa acho vakauya nayo atori kosi kwavo